mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 10 kukadzi 2021 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 1353 nyanzvi dzoyambira kuti kukwira kwemitengo kuchanetsa kumisa kutongwa kwavatrump kotanga zviri pamutemo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 1353 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana 14 nezuro vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi maviri nevana 524 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevashanu 195 vafa nechirwere ichi Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi manomwe nevanomwe 177 vakafa nechirwere ichi Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi maviri 120 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe ane makumi masere nemumwe 34781 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 29,289 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakaudza makurukota ehurumende kuti mukupera kwemwedzi unouya vange vave nemagwaro anoratidza zviri kuda kuitwa mumakore mashanu anotevera nemapazi avo vamunangagwa vanoti vanoda kuzadzikisa chirongwa chehurumende chekugadzirisa upfumi mumakore mashanu anotevera kana kuti national development strategy 1 chirongwa chehurumende ichi chakatanga gore rino chichipera muna 2025 chirongwa ichi chakananganawo nekuumba mabasa kubhadhara zvikwereti uye kudzikisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vavictor boroma vari kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeinflation kuti ive pasi pezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% kuchanetsa kuzadzikisa sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya mumwedzi miviri yadarika Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaboroma
Kukwira kwemitengo yechikafu nezvinhu zvakasiyana-siyana muzvitoro kwaitika mumwedzi wapfuura kuri kukonzereswa nezvinhu zvakati wandei chekutanga uye inova honzero hombe ndeyekukwira kwemafuta edzimota kubva $19 rekuamerica kuenda $26 kupeturu kana $27 kudiesel
ko sei pachiti pakakwira mafuta edzimota tinoona zvinhu zvakawanda zvichikwira
mafuta edzimota anoita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire kubva kune avo vanoendesa zvinhu kumakambani kusvika kune makambani iwayo anozvigadzira vachitengesera kune vezvitoro, kune kusvikawo kune avo vanenge vane dzimota vanenge vachifambisa zvinhu izvi kuenda kwazvinogadzirwa nekwazvinenge zvichizotengeserwa veruzhinji. Chechipiri, kuvhara kwakaita zvitoro zvechidiki zvakatekeshera mumaguta akasiyana siyana izvo zvinozivikanwa nekunzi matuck shop, kwaita kuti veruzhinji vamanyire muzvitoro zvikuru zvakaita kunge vana OK, vana TM Pick and Pay, vana Food World, nana Choppies, avo vanovhura zviri pamutemo kusvikira na 3 dzemasikati. Zvichireva izvona kuti uwandu hwevatengi huri kuya muzvitoro zvikuru izvi kunoita kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Sei mitengo ichikwira vaboroma?
Nekuti vekumatuck shop vanenge vachipa ndingangoti competition kune vezvitoro zvikuru, saka kureva kuti kukwira kwekudiwa kwezvinhu muzvitoro zvikuru kunokwidzawo mitengo yezvinhu. Uyezve vemabhizimusi vari kukwidzawo zvinhu kuti vadzose mari yavari kubhadhara kuhurumende mumitero yakasiyana siyana yakaita fange yepresumptive tax inova yatanga gore rino iri yakataugwa mukati megore ratichangobva iri pabudget, neimwe mitero yakasiyana siyana yaakudiwa nehurumende iri mudhora rekuAmerica. Saka vatengesi vezvinhu vanongokwidzawo zvavanotengesa kuitira kuti vakwanise kuwana mari idzi dzekubhadhara kuhurumende.
Pane dambudziko here pakuti mabhizimisi ari kuvhura kwenguva pfupi?
Vazhinji vari kutengesa zvinhu vemuzvitoro nevakasiyana siyana vari kuvhura maawa mashomane nekuda kwenguva dzatiri kushanda nadzo munyika. Saka nekuda kwaizvozvo vanoitawo ndingangoti mamwe mafungiro ekuda kukwidza kana kushandisa mukana wavanenge vawana kukwidza zvinhu kuitira kuti vaite maprofita akawanda anoenderana nenguva shomane yavari kuvhura zvichienderana nemacurfew hours anenge achishandiwa nawo munyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano emakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations riri kukokera nhengo dzaro dzemakereke pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaongorore zvakadzama kudzidziana kwematambudziko ari mukati menyika paine vavariro yekuti matambudziko aya angagadziriswa sei zvisina mapopoto mukati. Munyori mukuru werimwe ramasangano ari pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanoti vakabudisa gwaro rinonzi National Consensus Call, iro rinotaura pamusoro pematambudziko aya uye rine zvinhu zvishanu zvavanoti zvakakosha zvinofanirwa kutarisiswa nezvazvo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Reverend Mtata kuti tinzwe zvizhinji.
Jonga, gwaro iri igwaro rakanzi nechirungu iNational Consensus Call, riri kukokera nhengo dzedu kana kuti vatendi nevanhu vese zvavo vemuZimbabwe kuti vaongorore kudzidzana kwematambudziko akawanda atinawo mukati menyika. Tine vavariro yokuti tingamagadzirisa sei zvisina mapopoto mukati.
Zvii zviri mugwaro iri uye rinotaura pamusoro pei?
Gwaro iri rinotaura pamusoro penyaya yemadambudziko amuzvikamu zvishanu. Chekutanga rinotarisa pamusoro penyaya yenyaya dzatingati dzinoda immediate attention kana kuti atingati ma emergency issues. Zvimwe zvachona zvakurudzikwa zvamutsiwa nenyaya yeCOVID-19, madambudziko arimo muzvipatara, zvimwe zvinhu zvachona zvinoratidza madambudziko arimo muzvikoro, zvimwe zvachona zvine chokuita nenyaya yenhamo mumagariro avanhu, mvura mudzimba, nyaya yekushaya zvekudya zvakakwana nezvimwe zvakadaro. Atingati ma-humanitarian challenges. Rinoenda zvipechipiri rinotaura pamusoro penyaya yemamiriro eupfumi hwenyika kana kuti atingati issue yeekonomi, kuti zvingaitwa sei kuti upfumi hwenyika huvandudzwe nenzira yokuti vanhu vese vanenge vachiwana chavangabata, kana kuti atingati an inclusive national economic vision on the basis of a shared or a new national contract. Inoenda panyaya yechitatu ichitsvaka nzira dzokuti tingaita sei kuti ukama hwedu hurapike. Maronda atinawo kutsutsumwa kose nokunyunyuta kwatinako kwezvinhu zvakaitika munguva yapfuura nezvimwe zvichangobva mukuitika. Tingaita sei kuti tivake maronda iwawo uyezve kuti pasazova nenyaya yekuti maronda aya anomukazve? Chechina inyaya yekuti tingaita sei kuti bumbiro redu remitemo rive neupenyu uyezve munhu wose afambirane nebumbiro remitemo iri uyezve nokurikudza nenzira yakafanira. Chekupedzisira inyaya yeukama hwedu navanhu vekunze kuti hungaitika sei kuti hurapike ukama uhwu. Zvinhu zvakaita sokuti masanctions zvipere asi nezvinhu zvinomakonzera masanctions aya zviperewo. Ndo zviri mukati megwaro iri roita proposal kana kuti kukoka kwokuti tingaita sei kuti nyaya idzi dziri shanu dzigadzirisiwe nenhaurirano dzinoincluda maZimbabweans ose.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mtata vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti nengo dzaro dziri kufara zvikuru nekudomwa kwemutori wenhau uye vari nengo yezanu PF inomirira Makonde muparamende vakindness Paradza semutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko. Vaparadza vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vave mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vachitora basa rakasiyiwa nava Energy Mutodi. Sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti vaparadza ndisawira wepatori venhau anonzwisisa zvese zvinovanetsa sezvo ivo vakashanda kwenguva refu semutori wenhau.
Ndakamirira misa Zimbabwe ndinoti isu tinokorokotedza kusumudzirwa kwavakindness Paradza, vanhu vaumwe vatinoziva kuti akashanda zvikuru ari mutori wenhau kubva paakaita president weZimbabwe Union of Journalists. Nhoroondo yavaparadza yatinoziva kusvika pari nhasi semisa Zimbabwe ndeyemunhu anopiwa zita remadunurirwa rekuti ndisahwira wevatori venhau.
Sei misa Zimbabwe iri kutambira nekurumbidza vaparadza musati mamboshanda navo?
Isu muchidimbu ndingati tanga tichishanda navo vari mu dare riya ratingati reParliamentary Portfolio Committee inoona nezvekushambadzwa kwemashoko information. Tinotarisa committee yavo yose tingangoti ma parliamentarians angari mukomiti iyoyo kusanganisira vaparadza vatinokorokotedza nhasi vanga vachishanda nevatori venhau zvakanaka. Hapana patingashora nekuti zvichemo zvedu zvatanga tichinda nazvo tichiti mutemo uyu isi tinoona sekuti hauna kumira zvakanaka kana kuti tatichikumbirawo kuti apa pagadziriswe. Tanga tichiona vari vanhu vanga vachitipa nzeve.
Zvii zvavakaita vari muparamende zvamunofara nazvo sevatori venhau?
Paradza ndeumwe wevanhu vanozikamwa nesu vatori venhau kuti vaitaura for example kuti hatidi aipa, hatidi imwe mitemo inoshungurudza vanhu vanoita basa ravo sevatori venhau. Saka munhu akadaro akasumudzwa kubva padanho raangari achinzi apindewo mumakurukota achiinda pachinzvimbo chemberi, isusu tinoti zvakanaka nekuti semisa Zimbabwe hatingotsvagi zvakashata zvoga, tinotsvagawo zvakanaka zvakanakira vatori venhau tozvirumbidza. Saka nhoroondo yavaparadza kubva vachitanga tichivashanda navo vari MP kusvika izvezvi vachitwa deputy minister, isu tinoona kumashure kwavanobva kwakanaka uye tinoshuvira kuti tirambe tichishanda zvenavo kuenda mberi zvakanaka.
Chii chamunotarisira kuti vachaitira vatori venhau?
Tisharambazve tichitaura kuti tarisa kuti ivo pavari kushanda pacho pane shanduko here uye zvine value here kusanganisira kune zvavaimboita kuti tione kuti isu donzo redu rekushambadzwa kufamba kwemashoko kusashungurudzwa kwevatori venhau kana zvese izvi zvichiita zvakanaka tinotenda ndozvatinokurudzira ndozvatinokorokotedza.
Abo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe va Golden Maunganidze vari parunare ku Harare ne Studio 7. Zvichakadaro vaparadza avo vakamboita munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaudza Studio 7 kuti vanotenda mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuapa mukana wekushanda munhandare yavanoziva kwemakore mazhinji. Vaparadza vanoti vakaenda kuchikoro nevatori venhau, vakashanda nevatori venhau uye vakashandirwa nevatori venhau pavakatanga bepanhau ravo. Nokudaro vanofara kuti vapiwa basa ravanonzwisisa zvikuru. Vaparadza vati pane zvizhinji zvavanoda kubatsira kugadzirisa nekukurumidza, zvinosanganisira kuumbwa kwemedia council, bhiri remedia practitioners bill iro vanoti rine basa zvikuru sezvo richichengetedza vatori venhau nemashandiro avo uye kugadzirisa nyaya dzemadande mutande senzira yekusimudzira mabasa evatori venhau.
Tinofara zvikuru kuti president vandiisa pachinzvimbo ichi. Ndo basa rangu chairo muindustry, ndo yangu industry, ndakakurira imomo, ndakadzidza nevamwe vari muindustry, ndikasenza nevamwe vari muindustry, ndika shanda ndiri pasi pevamwe vari muindustry, ndika senzerwa nevamwe va muindustry ndaita newspaper rangu. Saka kuna kuti ichipata madapinda muzvinyowani kwete.
Vaparadza, chii chamunoda kutanga kugadzirisa mubazi renyu iri?
Tine bill reZMC bill iro riri kuenda rinenge rakamirira kuti risainwe naPresident. Tine mutemo uripo zvakare, Freedom of Information Act, unotoripo zvakare. Saka iye zvino chasarirwa, chatingangoti chasarira muindustry, inyaya bhiru rinonzi Media Practitioners Bill. Saka mubhiru imomo ndo muchauya nyaya dzekuti vatori venhau vachasenza sei ende vacharegistwa sei, atingati muchirungu conditions of service nema ethics, and also kuti tione kuti kuvanga registwa sei. Then tozoita kozobuda kanzuru yatinoti iyo Media Council of Zimbabwe, iyo inozounge ichiona nezvekuti majournalist ari kusenza zvakaita sei, ari kutedza here mitemo iripo. Takabatana pamwe chete nevatori nhau negovernment yatinoti muchirungu co-regulation. Saka izvi ndizvo zvimwe zvatinofungidzira kuti ndichaita pandinenge ndichisenza ndiri kuministiri uku. Zvakawandisa ndezvekuona kuti mashoko ehurumende ari kuenda kuvanhu here. Zvimwezve ndezvekuona kuti nyaya yedu yedigitarization yatakanga tinayo iya yava papi, asi ndinenge ndichishanda ndiri pasi pemukuru wangu mai Muchangwa.
Avo vange vari vakadomwa kuve mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindines Paradza vari parunare neStudio 7. Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro rikabuda nechisungo chekuti kutongwa kwevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwaive pamutemo. Nhengo dzose dzebato reDemocratic Party 50 dzakatsigirwa nenhengo nhanhatu dzeRepublican Party dzikavhota dzichiti kutongwa uku kunotsigirwa nebumbiro remutemo yenyika dzichiramba kutambira mashoko emagweta avaTrump. Asi nhengo dzeRepublican Party 44 dzakapikisa dzichiti zviri kuda kuitwa zvange zvisiri mubumbiro remutemo yenyika sezvo vaTrump vakatosiya basa. Magweta ava Trump akambomiramira achiedza kugutsa nhengo dzedare reSenate kuti zvakange zvisina musoro kutonga munhu asisiri pabasa sezvo vanhu vemuAmerica vakaratidza simba ravo nekubvisa vaTrump pachigaro. Kutonga kwavaTrump uko kuri kutanga nhasi zviri pamutemo kuchatora mazuva akati wandei. Asi vamwe vanotevera zviri kuitika muAmerica vanoti zvichanetsa kuti vaTrump vawanikwe vaine mhosva sezvo pachidiwa nhengo 10 dzeRepublican Party kuti dzitsigire nhengo dzeDemocratic Party 50 kuitira kuti vaTrump vabatwe nemhosva zviri pamutemo. gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vanoti kutongwa kwavatrump chiratidzo cheutongi hwejekerere huri muamerica vamasiye vanoti nyaya iyi inofanirwa kukurukurwa zvizere kuitira kuti zvakadai zvisaitike zvekare sezvo zvakaitwa navatrump nevatsigiri vavo zvichisvibisa utongi hwejekerere muamerica
zvataona nhasi basically twangu topachirungu ndokushanda kwedemokrasy senate ine masimba ayo in terms of the constitution ekuita zvairi kuita zvokutonganya semaonera airi kuita and chunhuwo chakanaka tichitarisawo kuti zvakaitika panguva pfupi yakapfuurai zvanga zvisina kunyatsokuringana and zvakawinza the whole institution yedemokrasy imuno muamerica into disrepute ndiona senge matanho aitwa nesenate nhasi matanho anopa kakusimbisa chatinoti demokrasy muno muamerica
kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku chii chamuri kuona maererano nenyaya imwe chete iyoyi
pamberi apa ndoona kunge zvinhu zviri kuitika iko zvino zvinhu zvakanaka pakuti matv ese ari kupumawo president trump kuti vakainsitawo violence neivowo futi vari kupumwa wacho ivo president trump vachawanawo mukana wokupirawo nyaya dzavo mutrial and chunhu ndinoimba changa chichidikanwa nesenate nevanhu vese vanovatinoti nechirungu maadvocates edemocracy kuti nyaya iyi yaifanwa kunzwika yanga isingafaniri kungoperera patinoti matechnicalities ekuti haizi unconstitutional kana kuti iri constitutional saka kumberi uku ndiri kuona sekunge zvinhu zvese zvakaitika kuti paite mhirishonga yakapfuura yakaitika panguva iyi zvichabuda pachena and futi whatever happens ingave apositive or even anegative kuna president trump inyaya ichaseta yatinoti precedence kuti kana pakaitika zvinhu zvakaita seizvi zvine maconsequences and maconsequences acho ndiaya atichaona wopanguva iri kuteverai
kutongwa kwavo uku munoona sekuti kuchaitisa kuti zvinhu zvitendani here kana kuti kuchadoita kuti munyika mugare musina kubatana
sezviri ngotaurawo nemaitikiro akaitawo maelections nemarambiro avaitawo futi maresults iwo vatrump ndinoona senge zviri paviri zvichadependawo neyatinoti wo moodwo during trial yacho pakutiwo masupporters avo achareactawo sei uyezve kuti zvichafamba sei pamberi acho but semuonero wangu tikunzwa kuti ivo president Biden vati ivo White House yavo hainei nezviri kuitika kusenate uku uyezve ivo vari kuconcentrata on maissues ari kuaffecta maamericans iko zvino saka kutamba tamba nepolitics yetrial iyi handisi kuona senge ingavhiringidze matongerwo ari kuitawo nyika kana kuti upresidenci wapresident Biden but tingarule out wo kuti kuda vanhu vacharatidzirawo vachiratidzira vachida kuti zvinhu zvisaitike but ndiona senge iko zvino hurumende yakagadzirira any eventualities kana zvikabva zvaitika zvakadaro
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vachitaura vari parunhare mudunhu retexas tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi zimlife.com rine nyaya inoti hurumende yazivisa kuti dutu rekutanga rezvibhotoro zviuru mazana maviri 200,000 zvemushonga wenhomba yeCOVID-19 unonzi Sinopharm wakapiwa Zimbabwe neChina richasvika muZimbabwe nemuvhuro unouya musi wa15 kukadzi, umwezve uchitarisirwa zvondo rekutanga muna kurume. Herald rinoti chiremba vanoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vadomwa kuti vambofanobata chigaro chemunyori weguta reHarare. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Imamadi pastudio 7 ininoz amazing. Mapurisa anoti ngamutifeke mamaski but ivo vasingafeki kumbatoda vanofanirwa kulida by example. Vanotinetsa isusu vachitirovera kuti hazina kufeka mamaski ivo vasina kufeka.
Mamukase iko pastudio apo. Ndoda zvangu kuti makorokoto kuna vamusarurwa nechigaro chavapuwa nezano PF icho chakatorwa kuna vamafume. Asi ndine mubvunzo kwavari vamusarurwa kuti mashoko avo kuti hurumende haidi kurwa inoda kushandidzana ari kusiya vamwe vavo vebato ravo vari papi, vakadzi vatatu vokupambwavo, vana Hopo Wechimono, vana vaJobu Skala, wo vamafume ndo vavari kushora. Kuvamwe vavo vanosara papi nemashoko amataura okuti hurumende haidi kurwa inoda kushandidzana. Ndatenda hangu changamire paMpumalanga.
Ndini mududuzi Nkosi, ndiri pano paSouth Africa. Murise henyu, zvinosuwisa zviri kuitika kumusha. Tinokuromba tongoti vomwari ngavapindire. Tikunde pane zvakaipa zvekorona zvakautivinga izvi. Tongoshuviravo kuti mwari dai vapindiravo zvitapudzike mabhodha avhure tiwane kuraramisa vomhuri.
Makadi paStudio 7 pano. Ndinonzi Dennis obva paCape Town, Dennis Mabera. Handido kunyatso kuzvisisa panyaya kuti kwanzi vanhu vanofanira kuti vapiwe nhumba. Vanhu vari kupera kufa asi nhumba yacho inenge yakasitikasvika kani. Kozi kana vanhu vegovernment havasati kana vakatanga kubayirwa nhumba iyayo, zvinoreva zvekuti vanhu vachazotanga rini kubayirwa nhumba yachibhuruzi. Vanhu vari kutopera ka, vanhu vari kupera apa. Saka government yedida yaitawo planning kakurumidza kuti vanhu kutanga nemanesi iwayo. Vanhu vanoshanda nezvevanhu, vanhu vazhinji vanoshanda nezvevanhu kuzvimuagriculture umomo, kwese kwese nematicha kuti vana vaende kuchikoro. Saka tizi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, kungobvunzawo kunzwa kuti
pastudio sezvinapo muri sei vana mukomatanonoka, vana Jonga Kandimire, vana Mavelas nevamwe vese nevateereri vestudio 7. Inini ndoda kunyatsa kubvunza pamwe ndakasarira mashure kusanyatsa kunzwisisa pakutaurwa kwazvo pamusoro pemushonga wekorona vaccine yavo iyi. Vaccine iyi iri kushanda sei ende tinoda kuziva kuti haina maside effects here. Zvakawanda wanda ziri kutaurwa, toda kunyatsa kuti isusu hurumende yedu ititsanangurirewo vasati vatanga kubaya mhuri dzedu mushonga uyu. Ndatenda hangu mukandititirawo shoko rangu iroro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mazwi vateereri kambo kanobva kuna Leonard Shakata. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 1353. Nyanzvi dzinoyambira kuti kukwira kwemitengo kuchanetsa kumisa. Kutongwa kwavaTrump kotanga zviri pamutemo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.